manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 3/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare rasvedza mberi nyaya mbiri dzadziri mudare dzava Job Scholar, imwe yanzi musi wa 5 January, imwe musi wa 10 January.
Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar nhasi vanga vari mudare zvakare.
Kwa chiri sevagari wechitumbu za tunama kizambu ziko cha hili mwekuti kine zimba zinofura 55,000 kifiati jesho kwa mchile moka na wakuru jila raiswa.
Rimwe sangano runomirira vagari vekuchitungwiza roronga kuendesa hurumende kumatare padanho rayo rekuda kusapa vagari vakawanda magwaro ekuti vagare zviri pamutemo kana kuti regularization. Hurumende nhasi yatara mari dzichabhadharwa nevanhu vanenge vachida magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar avo vadarika gore nemwedzi misere vari mutirongo kuchikurubhi nhasi vanga vari pamberi pedare nechikumbiro chekuti nyaya yavo yekuti vakatenderedza mashoko ekunyepa iraswe. Gweta ravo vaHarrison Komo vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vakwidza kudare nyaya yekuti mhosva iri kutemerwa vaSkala haisi mubumbiro remitemo uye dare rakatombotara kuti mhosva idzi dziraswe. Asi Major Street aramba achiti vanofanira kumiswa pamberi pedare vachitongwa. Nezuro mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Uraya Izembe vakashanyira vaSkala kujeri rechikurubhi uye nhasi vange vari mudare. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Dare rasvedza mberi nyaya mbiri dzadziri mudare dzava Job Scholar, imwe yanzi musi wa 5 January, imwe musi wa 10 January. Asi ndofunga maripoti akadzama muchamanzwa nevamwe venyu vangu variko veStudio 7.
Dr. Zembe, takanzwawo kuti nezuro makashanyira vaSkala kuchikurubhi ikoko uko.
Nezuro musi wa 2 ndira 2024. Ini ndakatumwa nebato reDemocratic Party DP, bato ramapitse mune zvamatongerwo enyika iro randinotungamira kundoshanyira vaSkala vaJob Scholar kuturongo rechikurubhi Maximum Prison uko kwavakabatwa muusungwa kwenguva yadarika gore nechidimbu chapakati.
Chinangwa chekushanya uku changa chiri chei?
Shoko rokutanga rakanga riri rokuti ndinoona kuti vaSkala vakadii pautano hwavo, sezvo tose takaona nguva yapfuura museri iyo vaSkala vari muchipatara vachivhiyiwa pamubhedha, vakasungirirwa makumbo avo pamubhedha nengetani. Shoko repiri raiva rokunyaradzana navo mukushungurudzwa nomukutambudzwa vari paturongo irori vasina mhaka yavakapara munyika muno yeZimbabwe. Shoko retatu rakanga riri rokuvasimbisa zvichibva kubato ramapitsi reDemocratic Party rezvekutongwa kwenyika kuti nhamo yavari kuona yavakaona neyavachaona vakabatwa munhapwa muusungwa imomo ichapfuura, nokuti hakuna chinoitwa nomunhu pasi rino chisina magumo.
Veru zhinji vanogara vachibvunzawo makawana vakadini utano hwavo kana pfungwa dzavo.
Ndakawana vakasimba zvikuru zvokuti izvo unotozokatyamara kuti ndiye munhu here akambodzimbikana. Asi pandaihwereketa navo ndichivaona vakanga vakasungwa nengetani mumakumbo. Vanogara vakasungwa nengetani mumakumbo.
Ndedzipi nyaya dzamakabata mukukurukura navasikala?
Pane zvinhu zvakati mukuti zvandakazokurukura navo vajobusikala. Chokutanga chaiva chokuti nyika inoda kuti ive noutongi utungamiri hunosharwa navanhu mujekerere. Sezvo sarudzo dzakaitwa gore rapera musi wa23 Nyamavhuvhu dzakanga dzisiri sarudzo musoro kwazvo. Chimwe chechipiri chatakakurukura nechacho ndechekuti pane muono uye nokushungurudzika kwokuti matare omuZimbabwe akawondomoka. Hapachina matare anoenzanisa makakava anosvitswa kumatare iwayo. Vajobusikara vakataura chose kuti pachatoita basa rokumutsa matare avanhu, nokuti ese akawondomorwa akutonga nyaya aine divi raakarerekera.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vaurai Zembe vachitaura vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vanoramba kuti matare anotonga akarerekera divi rimwe chete, vachiti munhu anotongwa nemhosva dzaanenge apara. Hurumende nhasi yaburitsa mari mugwaro rayo reGovernment Gazette dzinenge dzobhadharwa nevanhu vanoda kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Mari idzi dzawedzerwa nemari inosvika madhora makumi manomwe kana kuti $70. Hurumende yawedzera mari yegwaro rinotora mazuva akati wandei kubuda kubva pamadhora zana nemakumi maviri $120 kusvika pamadhora zana nemakumi mashanu kana kuti $150. Magwaro ekufambisa echimbi-chimbi ave kubhadharwa madhora mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti $250 kubva pamadhora mazana maviri kana kuti $200. Asi panewo imwe mari yawedzerwa inova madhora makumi maviri kana kuti $20 yekugadzirisa zvechizvino zvino neumetura kana kuti electronic reader. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. Asi tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association ava Dennis Juru.
Wangu mukoma blessing akagara taudzwa pabudget kuti hurumende yafunga kutsvaga mari kubudikidza nemapassport. Tinoona kuti vanga vaine mutengo wanga wachingogadziriswa passport wanga uringoripo, mari ichashandiswa mahiye dai kwava kushandiswa dhora remunyika taiti radonha simba. Zvino zvinoratidza kuti hurumende iri kutsvaga mari nekuburikidza nekupa vanhu kutengesera vanhu magwaro anove kodzero yevanhu iri mubumbiro remutemo. Tinoona kuti musi wemugovera ndainge ndiri pamakombe.
Kwainge kwakamira seiko?
Rainge riri bishi, bataya murefu, bataya mupfupi, pakazara zvekuzara zviya. Apo iwo timakombe vacho vainge vachimhanyamhanyawo vachiti vari kuenda kumuchato wevamwe vavo vanoshanda navo rinenge rakaita dambudziko. So naizvozvo tinoona kuti basa revanofamba vachitenga nekutengesa kwete ivavo bedzi, asi neavo vanotsvaga chiviri kunze kwenyika vave kutengeserwa kubuda kunze kwenyika nehurumende. Tinoona kuti mari yawedzerwa nemadhora angaite 70 imari inorwadza zvikuru samari isingawanike zvine kukurumidza. Saka tinoona kuti chiitiko chakashata fani.
Ko munyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica zvakamirawo sei pamitengo yemagwaro ekufambisa kana kuti mapassports?
Nyika zhinji kunyanya dziri musaudhiki munomu zvino chaja mari isingadarike madhora makumi maviri nemashanu ekuAmerica. Zvatafamba South Africa tinoona kuti passport inoita 400 rand, haitombotora nguva inenge yatobuda, hapana zviya zvekunzi dziya mari yakawanda kudaro kuti passport ibude. Tikatarisa kuBotswana tinoona kuti vanobvisa mari yakangofanana iyoyo zvekare, asi muZimbabwe ndomatinoona kuti hurumende yakutsvaga mari kuvanhu.
Asi zvazokonzera here kuti zvinhu zvinotengwa nevanhu zvidhure?
Ndezvimwe zvinogona kukonzera kuti zvinhu zvinotengeswa nevanenge vatenga kunze kwenyika zviwedzere mutengo, nenyaya yekuti munhu kana achinge akukanganisa kuti zvamudhurira zvakadii, anokanganisa nemari iyoyo yemapepa ekufambisa. Naizvozvo tinopedzisira taona kuti anongozopedzisira aruza ndeavo vanenge vachizotenga zvinhu kuti vazvishandise, vane avo vanotambura, vane avo vasina cheuviri.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura parunare vari muJohannesburg, South Africa. Rimwe sangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residents Association kana kuti CheatRest rinoti riri kuronga kuendesa hurumende kumatare nekuda kwedanho rayakatora rekusada kupa vagari magwaro ekugara zvisiri pamutemo kana kuti regularization. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa pavaitsvaga rutsigiro kupa vagari vakadai magwaro aya, hurumende yavo yave kurova nhende shure. Gurukota rinoona nezveminda vaAnxious Masuka vakanyora tsamba vachiti hapana achapuwa magwaro aya pane vanhu vari kunzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanotungamira CheatRest muzvare Alice Diana Gufea kuti tinzwe maonero avo.
Kwatiri sevagari vechitungidza tinoona kuti dambudziko chairo, nekuti tine dzimba dzinopfuura 55,000 zvisiyati dzaipfuura mutemo kana kuti kuregularaiswa. Tikatarisa dzimba idzi dzine maresits, dzine malisi, vamwe vane maoffer letters avakapuwa nechitungidza municipality. Uye zvekare kune mari dzinoita kuma$1,000 dzakabhichiswa vagari.
Mari dzamaibhadhara idzi dzainzi ndedzei?
Deregularization. Gore rega rega kune nchiku vanouya vachitaura kuti tanga kuregulariza, bvisai mari yakati, bvisai mari yakati, asi hapana chinobuda. Saka kwatiri vagari idambudziko rikurusa rekuti nhasi hurumende vatora mari dzedu, tibhadharisa mari dzeregularization. Chagara vamwe zvinhu zvakaasetwa pavagere ipapo, hakuna road, hakuna maservices. Vamwe ndivo vari kuwana dzimba maservices pachena. Vachiramba kuregularisa, nhasi vakutaura kuti vari kusarudza dzimba dzekuti yakagara apa ndoicharegularisa yayi. Hatizoti vachasarudza kuti vane mari dzedu, tine maresits vaga emari dzeregularisation dzakabvira nepfunga dzatione over 5 or 10 years vanhu vachibhadhara mari. Nhasi hurumende yongomuka yodaro. Isu sevagari hatichiona chiri chinhu chakanakisa zvikuru, nekuti vachasarudza sei dzimba, vanoziva sei, nechidzimba zhinji dzimwe dzacho vakarega vati dzimba dzichivakwa mawetlands, vachipa vanhu malisa agreement, vachipa vanhu maoffer letters, vachibhadharisa vanhu mari, zvese zvichiitwa mumasomo avo. Asi nhasi ongomuka otaura kuti pane dzicharegularaiswa, dzimwe hadziregularaiswa. Hatisi kubvumirana navo seChitres.
Ndeapi matanho amuri kuronga kutora kana hurumende ikaenderera mberi nezvairi kutaura?
Tichagara pasi nemabheta edu tambovazivisa chirongwa kuti tigare pasi kuti tione kuti vangatibatsire sei sevagari, kuti kutidzvinyirira kusingaite zvoende kunorwadza. Tese apa vangu vachitivimbisa kuti regularization iri kuuya, tikambovimbiswa election chaisati yatanwa kuti regularization iri kuuya. Ko kuepwes kwavakaregularisa dzimba dzese dzimwe dziri pamafuranga, dzimwe dziri pai. Chitungidza nhasi ndeyonzi haikwanise kuregularaiswa, ivo vanhu vane maresiti dzemari dzedu vari kungotora zuva rega rega. Haatibvumirani nazvo.
vanotungamira chitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust muzvare Alice Diana Gufea vachitaura vari parunare kuchitungwiza kwakare. Vamwe vagari vekukadoma vari kupomera kanzuri yavo mhosva yekusagadzira mugero zvopa kuti mvura ipinde mudzimba dzevanhu ichisa upenyu hwavo munjodzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe anomirira vagari ava vatafadzwa Goliath.
Nyaya yekusafurwa kwemadrainage system inyaya yagara iringopo takatarisa muri muka chemo chemo. Kune dzimba dzakawanda dzinosangana nematambudziko iyayo maenjiniya emazuvano aya anenge vasingazivi kuti mepi yematrainage system inofamba sei nekuti taundi yekadoma ndingango chibidhiya iri mugomo munobva mvura yese ichidzika pasi imwe ichiuya nekwakasiyana siyana zvinozoita kuti dzimba dzevakawanda dzinge dzichipinda mumvura dzichinyura vamwe vachirara vakamira nekuti panenge pasina kuvhurwa madrainage system.
Asi meya weguta rekadoma ari kutiwo rimwe dambudziko nderekuti havana mari uye vagari havasi kubhadharawo mari dzavanofanira kubhadhara dzemitero.
Zvinogona kudaro kuvhura migero iyi hazidi mari yakati wandei kungokokorodzana nevamwe vanoziva kuti inocherwa sei votozi takuchera mugero tikuenda muwadhi yakati vanhu vovhura vanhu vanokwanisa kuvhura mugero iyoyo vachiudzwa kuti cherepakati kuti mvura isazopinda mudzimba imomo vanhu vakaomerwa. Makada kutarisa kuti kadoma yacho haisina maindastry makambani mazhinji akavhara mukadoma imomo akawanda atingaapedzi hapana kuti vanhu vazhinji vangawane mari kunze kwekuti vanhu vanoenda kuchikorokoza ezvinhu zvikuru kunaya chikorokoza chinonetsa kana kuchinaya zvikuru nekuti vamwe havatorina mishini yekunge vachiisa mvura.
Totarisawo padambudziko remarara riri kuchemwa chemwa nevagari. Kanzuri iri kuti pane imwe motokari yaimbenge yafa pazoro rekisimusi asi yakazogadzirwa nekudaro basa ratanga kuitwa. Ndozvamuri kuona here?
Hatisati tazviona, tichatoona kana vakutanga kutitakura marara iyayo.
Mutungamiri wesangano rekadoma Progressive Residents Association vatafadzwa Goliath vachitaura vari parunare kukadoma. Sezvo tichitema tinadivira takarerekera tabatawo meya wekadoma vanigel ruzariro kuti tinzwe divi rekanzuru.
Nyaya yemugero inyaya yakatikoshera kunyanya panguva ino yemvura yekunaya kwemvura. Saka takaitika kuti gore rinoiri kwakanaya mvura yakawanda saka yakabva yaita kuti mvura ipinde mudzimba. Chandiri kuona mugero yedu tikugadzira asi tisingaite yekuvakiridza tokungoita yekuchera. Saka ndikuona kunge panoda kuti tidai tagona kuita mugero watinovakira kuitira kuti mvura isaramba ichipinda mudzimba dzevanhu sezvakaitika gore rinoiri.
Ko chii chiri kupa kuti migero yacho isavakirirwe?
Changa chichibata chikuru chaicho chinobata inyaya yemari. Mari yanga ichidzidziswa nevagari inogona kuti inosvika about 33% yanga ichidzidziswa ma 33% ndopanobvawo masalari ndopanobva service delivery. Asi iko zvino nezvinhu zvatave kuitira vagari tikuona kuti takagona kuita improvement panyaya dzekubhadharwa kwemari. Saka tanga tichibata chikuru nyaya yemari uyezve mari yatiri kupiwa yedevolution yatinogona kushandisa ipapo inenge iri mari shoma yatinenge tichipiwa nehurumende yemadevolution fund.
Mati pane zvamuri kuita kuti vanhu vabhadhare mari ndezvipi chaizvo?
So far zvataita ndezvekuti tatanga kugadzirisa dambudziko remvura. Tine nzvimbo dzanga dzine 23 years dzisingambowane mvura asi for the past 3 months tagadzirisa kuti pakrismas takatotanga kutowana mvura. Saka izvozvo vanhu vakuona kuti chokwadi kuti kanzo richiwane mari tinofanirwa kunge tichibhadhara. Saka zvakafadza vanhu uyezve tine maengagement processes atiri kuita nevagari tichionesana kuti kanzuri ishande inoda vagari. Vagari kuti vawane maservices vanofanirwa kunge vachibhadhara mari. Saka izvozvo zvakutipawo mari.
rimwe dambudziko riri kutaurwa nevagari ndere kusatakurwa kwemarara. Mukajekese kuti zvii zvamuri kuitawo kugadzirisa dambudziko iro?
Dambudziko rakaitika paholiday yemuna December. Pane moto yatinoshandisa yanga yakafa yemarara. Tinodzishandisa dziri 2 moto idzodzo, saka takasara tine 1. Saka zvakabva zvaafekta kutakurwa kwemarara munharaunda. Asi iko zvino zvagadzirisa dambudziko racho, nekuti paholiday kwakusingawanikwe mabhazi ekuti mota yazigadzirwe, saka mota yagadzirwa marara akutanga kutakurwa.
Avo vanga vari meya weguta reKadoma vaNigel Rosario vachitaura vari parunare kuKadoma kwakare. Munyori mkuru we United Nations va Antonio Guterres vadoma amai nyaradzai gumbonzvanda vekuZimbabwe semutedzeri wemukuru bazi remadzimai kana kuti Assistant Secretary Deputy Executive Director mu United Nations Women. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinofara ndichitenda nekuremekedzwa nekukosheswa kwandaitwa nemutungamiriri weUnited Nations kuti ndishande ndiri kuUN Women semutevedzeri waExecutive Director Dr. Sima Bahosi vanotungamirira UN Women.
Zvii zvamunenge muchiita pabasa irori?
Kunyanya basa rinoona nezvekugadziriswa kwezvibvumirano zvenyika dzepasi rino rese maringe nenyaya yekuenzaniswa kwemukana pakati pevanhukadzi nevanhurume, maringe nebasa rinoitwa neUnited Nations iyo pache zvayo kusumudzira kukosheswa kwemunhukadzi nevanasikana, uyewo mabasa anobatwa neUN Women munyika dzose dzepasi rino vachishanda nehurumende dzedu mumaruva nekubatsira hurumende pabasa ravanoita.
Rakakosha zvakadii basa irori mukuchengetedzwa kwekodzero dzevanasikana nevanhukadzi?
Basa irori rakakosha, rakakoshera nyika dzedu, rakakoshera nharaunda dzedu, rakakoshera iwo pachezvawo madzimai nevasikana. Saka ndinotarisira kuti inuwo zvangu nje samai ndakazvarwa ndiri mwanasikana kumachonyonyo kwedu kwamurehoko, munhu uchikura uchiita zvekutamburira wozongowana muupenyu wasusikidzwa nevanhu vakasiyana siyana nemabasa akasiyana siyana nekubata kwatakaita paAfrican Union tichifambisa nyaya dzekupedza dambudziko rekuroorwa nekurodzwa kwemwana vasati vasvika zera. Saka kuzonotosvika padanho rekupuwa basa rakadai zvinondikoshera kuti nditi kumwanasikana, chero kwaari pano pasi, you are more than what people tell you you are. Unokosha, une njere, unogona, unoda kungopuwa mukana, dzidzo nekusimbiswa pane zvamunokwanisa.
Amai nyaradzai gumbo nzvanda vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuNew York muno muAmerica. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeChad vaMahamat Idris Deby avo vakapidigura hurumende nechisimba vadoma aimbova mutungamiri webato rinopikisa vaSucces Masra semutungamiri wehurumende. VaMasra vaimbenge vaenda muhupoteri. Vanopikisa vanoti havaona havo vaMasra vachikwanisa kuudza vaDeby kuti vadzosere masimba kuhurumende yeveruzhinji. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemutori wenhau ane mukurumbira Francis Mukuzunga uyo ari kushanda ari munyika yeLesotho. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kazuvai kazuvai mhuri yeZimbabwe, kazuvai vatereri weStudio 7,
ndino shanda muchirongwa chekutapa nao media journalism ndane makore anokwana masere ndiri muno munyika ino.
Tinozwa kune dzimwe nyika kuine kugununguna kwevana venyika idzodzo vachiti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kusanganisira veZimbabwe muri kuvatorera mabasa. Makatambirwawo sei muLesotho panyaya iyoyo?
Izvozvo tinoitika ndechekuti munyika dzakaita seLesotho dzisina skills akati nyanyei kukura. Kana tichiuya tichibva kuZimbabwe tinouya tobetsera kuupgrade maskills evanhu varimo. Ndizvozvo vanhu vazhinji vanoti tinotora mabasa avo nokuti patinouya muno tinouya tiine yatingati experience toshanda on a more management level. Asi nokufamba kwenguwawo vanozoonawo kuti pakushanda kwese kwatechiita tinenge tichidi tichitova upgradawo kusvikawo vazhinji vakutozoona kuti vakatozosimudza malevels emaskills avo nokuda kwekunge tiri muno.
Saka muchiri kushandira vamwe here kana kuti mave kuzviitira?
Chakazoitika ndechekuti muna 2020 pakaita COVID pandemic payakaita breakout ndakabva ndachiregerawo zvekushanda kumanewspaper kwakubva ndadi ndatangawo kampani yangu yeonline newspaper inonzi The Mail. The Mail Lesotho.
Zvii chaizvo zvamune muchiita?
It's an online newspaper. Saka rakabva raedhawo kune namba yemapublications anenge achiitwa muLesotho. Uchidaro unobva wacreata maemployment opportunities not only for you but kune vamwe vese even Basotho vari muno. Saka zvakavafadza zvikuru.
Mune vana veZimbabwe vamuri kushandawo nawo here kana kubatsira mubasa ramuri kuita iri?
Chinoitika ndechekuti mwana wese weZimbabwe kana aenda kunze unotonge uchiziva chawakafambira. Tese takafambira kudi kuti tikwanise kunge tichikurudzira pache zvako iwe munhu, but also unenge uchida kukurudzira mhuri yaunenge wasiya kumusha, not only mhuri yako chete but dzimwe nguva unotoona kuti extended family inotozodawo rubatsiro kwauri. Vangave vekure kana vepedyo, asi vese vanoda rubatsiro unokwanisa kudi kuvabatsira. Ini ndozvandakaona zvichiitika kwandiri.
Basa ramuri kuita kuLesotho ibasa ramakadzidzira ikoko here kana kuti ibasa ramaiita muchiri kuZimbabwe?
Iri ibasa randakatanga kuita muna kuZimbabwe since 1991. Then ndikashanda kunana Financial Gazette nanani all those newspapers kuzosvikawo manetsero aiita zvinhu. Ndakazokwanisa kunge ndichibuda ndichinoshanda kuNamibia for about 5 years. Ndikamboti dzokerei kumusha tichitanga rimwe zvibepa rainzi Zimbabwe Mail, but hazvina kuzofamba zvakanaka. Ndopandakazouya kuno kuLesotho. Saka iri ibasa randagara ndichiita. Saka ndiri kutongoona kuti riri kutondibatsira pane zvese zvandiri kuita.
Oyo anga ari chizvarwa cheZimbabwe ari mutori wenhau Francis Mukuzunga achitaura ari parunare kuLesotho naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk naHPM nhasi tiri kutaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvazvinoshuvira mugore rino ra2024. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau. Zvakare, hurumende yaburitsa mari dzakawedzerwa dzinenge dzobhadharwa mapasipoti. Vechitungwiza Residence Trust vanoti vachaendesa hurumende kumatare nekuramba kwayo kupa vanhu vairi kuti vakazvigarisa pane dzimwe nzvimbo magwaro ekuti kugara kwavo kuve pamutemo kana kuti regularization. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndimi wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City musare zvakanaka vateereri ndokusiyemina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.